Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 23, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sebato reZANU-PF tinongodzoka pamashoko atati tigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana.
Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti ZANU-PF yawana zvimwe zvigaro zvemakanzuru sezvo pasina ari kuikwikwidza mushure memutongo wedare rekurambidza veCitizens Coalition for Change kukwikwidza.
Statement rakabudiswa nezvechi nderekunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge tapakuta mutongo weHigh Court.
Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti zeki yakurumidza kumedza kutsenga ichada. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi Africa Cup of Nations Ivory Coast. Indwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF yatora zvigaro zvishanu zvemakanzuru muHarare, Chiredzi, Manyami, mushure mekunge dare rapa mutongo wekuti vasakwikwidze richitsigira zvainge zvaturwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Sezvo vaShabangu vasina munhu avakaisa kuti akwikwidze, ZANU-PF yabva yatora zvigaro izvi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa sezvo vaShabangu vakadzinga makanzura uye nhengo dzedare reparamende dzeCCC. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vafara nekuwana zvigaro izvi.
Isu sebato reZANU-PF tinongodzoka pamashoko atati tigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba neimwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka ninokuda kwokupokana kwavo, nokuda kwohumbimbi ndoga, nokuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa. Ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Vebato rinopikisa vanoramba vachiti ZANU-PF ine ruoko munyonganyoka iri kukonzera kurasikirwa kwavo nezvigaro izvi. Munomira papi imi sebato?
Isu seZANU-PF hatingagumbuki, nekuti isati notopindura maelection tinenge tichida kuti vedu vamiririri vakwanise kupinda, vakwanise kuva ivo vanosvitsa mabasa eZANU-PF navamunangagwa kuvanhu, vave ivo vanokwanisa zvakare kuva ivo vanoshanda vachiita kuti nzvimbo idzi dzavakunda vange vachiita kuti dziende mberi.
Nyika iri kugadzirira kuenda kusarudzo zvakare. Kunotyirwa nyaya dzemhirizhonga, kunotyirwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu. Sebato muchitiwo kudini?
Isu kuna vanhu veZANU-PF tinongoti ngatirambei tine runyararo rwedu, chero tikadenwa, chero tikanzwini, chero ukabayiwa, munhu anenge akupokana newe anoenda kumutemo. Ngatisaitei violence. Avo vanenge vachinzi vanokunda, nekuti saka tatisa kukunda wedza pavhoto kana kuti hapana. Ngatichitobatai basa titotanga kudeliver zvido zvevanhu, nekuti mutungamiri wese wese, kandidheti yese yese kwairi inotoziva nhunha dziri mukati menzvimbo yavo. Chiitai kuti vanhu vaone kunaka kweZANU-PF, nekuti isu tisitega bato rinosvitsa zvido zvevanhu kuvanhu. Ngatichitobatai basa tiwedzere pamabasa ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vaone kunaka nekusimba kunonzi kweZANU-PF.
Vanga vari mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vapremisi mukwananzi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezeki kukurumidza kumedza kutsenga ichada nekuti vari kuda kukwikwidza mutongo wedare reHigh Court uyu. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wasachigaro vezeki vari mutauriri wezeki zvakare Commissioner Rodney Kiwa kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata vamukwananzi.
Statement rabuditwa nezeki ndere kunyeba. Pamutemo tinekodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge kwapika mutongo weHigh Court. Saka zeki yanga isingafaniri kumhanya kubudisa statement yayabudisa. Tiri kunzwa zvakare kuti vari kufamba vachitsvaka masignatories ebato redu kuti auye kuzosaina kuti tatokundwa. Kukurudzira masignatories edu kuti asaenda kunosaina zvinhu zvezeki zvikande zvekunyepa. Tiri kuapila kuSupreme Court. Nyaya iyi ichanoperera kuSupreme Court. Shure kwekunge zvapera kuSupreme Court ndopachabuda budikidzo yekuti tiri kukwanisa here kukwikwidza kana kuti hatisi kukwanisa.
Munotarisira kunge muchipikisa rini nyaya iyi kudare ramuri kutaura reSupreme Court?
Pamutemo tine 15 days dzatopuwa kubva musi 19 January kunge tichiita mapepa edu kudare guru reSupreme Court kutaura kudai so magweta edu ari mushishi kugadzirisa kuti vaende seapili yacho kuSupreme Court as soon as possible.
Iyo Zimbabwe Electoral Commission haizivi here nezvedanho renyu rekuda kupikisa?
Vakapinda kuti tanga taitaurira kudii kana kuti kuita sei. Zeka haina kodzero yekubudisa yayabudisa ichiziva kuti mwaka wedu nekuti toapila usati waexpire. Ndataura ndikati mwaka wedu pamutemo unofanira kunge tine 15 days within which we must appeal the decision. Saka zeka yanga isingafaniri kumhanya kunobudisa statement iyoyo ichiziva kuti 15 days yatine kodzero yekuapila hasati dzapera.
Saka zeki maizivisa here kana maisvitsa here shoko rekupikisa kwamuri kuita zvavakaburitsa izvi?
Zeki yaziviswa neboka redu reelections department vanyorerwa vakachitaurwa kuti tsamba yavakubika yanyanyomanya dai vambomira kusvika nhau iyi yapera kuSupreme Court. Tikabudisawo zvakare press statement to the public tichivazivisa kuti aiwa makandidhe vedu ngaaramba ari pagraundi achigadzirira sarudzo ruzhinji runotsigira musangano weCCC inotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa vagadzirire kuzovhota dava makandidhetsi edu achiripo pabalot.
Munoona here kumatare kuchibuda zvinokugutsai? Tichinzwawo zvakare vamwe venyu mubato menyu vachinyunyuta kuti matare edzimhosva ari muhapwa mezano PF kana kuti ari captured.
Takataura kare tikati matare ane mateya, asi hatiregi kuenda kumatare. Ndava ndoo nzira iripo inofanira kunge ichiteedzerwa. Zviri kuitwa nematare hazvisizvo, vanofanira kuteedzera zviri pamutemo voita zviri pamutemo. Saka tisaramba tichienda kumatare tichiratidza nyika yeZimbabwe kuti matare haana kumira mushe nebudikidzo yemajudgment akacheya maanenge achibudisa.
Mutauriri webato reCCC vapremisi mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Vesangano reJob Scholar Solidarity Movement nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kukurudzira veruzhinji kuti vabude mangwana kudare neuwandu hwavo, apo dare riri kutarisirwa kutura mitongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaimbovemiriri weZengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. VaScholar vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubhi. Rimwe gweta ravaScholar vaHarrison Nkomo vati mangwanani nenguva dza11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScholar vakatenderedza mashoko enhema. Vati masikati kuchazopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weJob Scholar Solidarity Youth Movement vaDarlington Chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru.
Isu tinotenda kuti vaJob Scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo Blessing Ali, mhuri yenge yarasikirwa namai vomusha. Iyo ndo mhosva yavari kupomedzerwa, asi yakabva yachumwa ikaiswa kune vatongerwa venyika vachida kuwana chekuvasunga nacho. Tinoona kuti hakuna munhu akako kodzera kuti anga ari musungwa iye asati abatwa nemhosva. VaJobusikana vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba, vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo, vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo, kwete kuti vanogara mujeri kwenguva yakareba. Izvozvo mangwana vakazobatwa vasina mhosva, zorevei ivo vambogara mujeri.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vatiwo parizvino vasikalai nhapwa uye vari kutobikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva.
Vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo. Havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva. Ndo kodzero ine munhu wese panopasi. Isi tinotoona semunhu atoseva kunyangwe mutongo waasati apiwa.
Izvi zvatsigirwa navaHerbert Chamuka vePeople's Unity Party.
Koti dzedu dziri kushanda pasi peZANU-PF. ZANU-PF ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu. Ende vaJobusikana nguva yareba vari mujere vakagara, zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare. Asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere. Saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mevaJobusikana vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze. But vaJobusikana vari kuuya kukoti vodzosegwa mujere, vouya kukoti vodzosegwa mujere.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikala ari pamutemo.
Tinoremekedza zvakare kuti mitemo yenyika namatare enyika haana kuomba rume kana huruta pamberi pavo. Anongotonga semutonga kunofanirwa kuitwa mutemo. Kana iri nhau yavasikala isinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita. Sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunze kwekufambisa nyaya dzemutemo sezvinotaurwa nevamwe, ipo pasina humbo ndinoona sekuti kungonyepa nekuda kuvanda kusere kwechikuru.
Mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambiZiyambi kuStudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra. VaJobusikana avo vaimirira Zingeza West mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kune vana muzvina bhizimusi vechidiki vanoti kunyange mamiriro ezvinhu munyika asina kumira zvakanaka vachatsungirira kuti mishando yavo isaparare sezvo vari kuwaniswa nemuzinda weAmerica muZimbabwe ruzivo, mari nemikana yekuti mibato yavo yemaoko ienderere mberi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pamusangano warongwa nesangano reveshidiki reHozi Innovator wekudzidzisa vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura uye vanoda kuvamba mabhizimusi, mumwe wevatungamiri vesangano iri vaLeslie Makwembere vataura nezvechinangwa chavo.
Basa redu chakatunganidza isusu kutrena mabusiness skills, kuvapa maskills kuti vanokwanisa kuumba maidea zavainavo vozvikreetera mabasa nekukreetera mabasa vamwe. Training yedu yatiri kuita muHarare ndeye vechidiki vanosanganisira vanobva pamazera e18 years kusvika pa35. Hatisi kuzviita izvi chete muHarare chete, asi tichibva muHarare tiri kuenda zvakare kwamutare. Tabva kwamutare tichaenda kugweru, tabva kugweru toenda kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo tichazopedzisira takuita the last one ichaitwa muna May inenge ichiitwa online. Iyi inenge yakusanganisira vanhu vese across all provinces.
Mumwe wechidiki angari pachirongwa ichi Vimba Inashe Mutsvairo anoti dzidzo yaawana ichamubatsira mubhizimusi rake.
Bhizimusi yangu nderekufambira vanhu ndichivaruka musoro. Basi wangu wakaita sevanhasi wekubatsira vechidiki vari mumabhizinesi unondibatsira pakuti ndikwanise kugadzirisa maskills andinawo nekupiwawo mamwe maskills andinokwanisa kuwana, uyezve urongwa wakaita sanhasi unobatsirawo futi kuti mushure memakombetions anenge aitwa unokwanisa kuhwinawo mari, uyezve unokwanisa kuwanawo vanhu vekuti vanokubatsira mubhizinesi rako anova tinotiwo maconnections.
Mumwe wechidiki anoti achasimbaradza bizimusi rake kana awana zvidzidzo izvi, izvo zvichaitwa kusvika nechishanu chevhiki rino. Ndilenon Chiwowa wekumarondera.
Ndinoshanda basa rekudhirowa maplan nezvimwe zvine chekuita nemudhuri. Ndinoshuvira kuti zvidzidzo zvandiri kudzidza pano zvichandibatsira kukudza bhizinisi rangu kwandiri inini nekune nharaunda yakanditenderedza. Ndinoshuvirawo kutora pride iripo pazvicompetition atichaita tichidzidziswa zveentrepreneurship nevebusiness innovation.
Mumwe wechidiki anogara kusouthly park muHarare, Chantel Chinema, anoti nekuda kwedzidziso yaawana nhasi achakwanisa kuvamba bhizimusi richabudirira.
Business idea yangu ndeyekutanga zviemba chikadzirana vadiki. Kuuya kuprogramu inoyi kuchange kuchindibatsira nemifungo nezvikwanisiro nekundisanganisa nevanhu vanganisumudzira pakutanga bhizimusi rangu.
Chirongwa chanhasi ichi changa chakatsigirwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muno, kuchitiwo sangano rekuEswatini reEdge Free nechikoro chedzidzo yepamusorosoro chekuAmerica cheIowa pakati pemamwe masangano. Mumwe wevanoshanda muchikamu chezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muZimbabwe, Muzvare Rebecca Achanepa, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichitsigira kuwaniswa mikana kune vechidiki vemuZimbabwe.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Isu semuzinda tinofara kuti vechidiki vane mifungo yakanaka yekuti vasimudzire nyika yavo. Ndizvo zvinoita kuti tivatsigire. Zvakanakawo kuti havasi vekumadhorobha chete vari kuwana rubatsiro asi nevari kumamisha. Zvakakosha kuti zvirongwa zvakaita seizvi zvienderere mberi kuitira kuti tisimudzira vechidiki vemuZimbabwe.
Kudzidziswa kwezvemabhizimusi uku kwaitwa pasi pedingindira rekuwanisa ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi kune vechidiki vanoshaya mikana vekumamisha nevekumadhorobha, uye kuchaitwa zvekare munzvimbo dzinoti Bulawayo, Mutare, Gweru nepamadande Mutande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota runora nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vanoti America yakagadzirira kusimudzira ukama hwayo neAfrica uye kuona kuti dunhu iri rivewo pamatare anozeva nyaya dzakakosha pasi rose. Vachitaura nevatori venhau vaine mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara, vaBlinken vati vataura navaOuattara nezvekudyidzana munyaya dzezvoupfumi uye kuwanisa vanhu mabasa. America inoti iri kudawo kutanga mabasa munyaya dzezveutano munyika iyi. America inonzi iri kusimbaradza ukama neIvory Coast nekuda kwekugadzikana kwayakaita munyaya dzezveupfumi uye sarudzo dziri kutarisirwa muna 2025. America iri kushushikana nekupidigurwa kwehurumende munyika dzekumawirira kweAfrica dzakavakidzana neIvory Coast dzinoti Mali, Guinea, Niger neBurkina Faso. America yati ichapa Ivory Coast nedzimwe nyika mari inosvika mamiriwe nemakumi mana nemashano emadhora kana kuti $45 million yekuunza runyararo nekugadzikana. Izvi zvasvitsa mari yapiwa dunhu iri neAmerica pamamiriwe nemazana matatu emadhora kana kuti $300 million. VaBlinken nhasi vari kuitawo musangano nemutungamiri weNigeria vaBola Tinubu uye vachataura nezvekupidigurwa kwehurumende muNiger. VaBlinken vakataurawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nezvegakavara vemunyika mavo panyaya yekusarudza yesarudzo dziri kunzi dzakabiridzirwa. Vachapeta rwendo rwavo kuAfrica nekushanyira Angola. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe.
Kushanya kwa Anthony Blinken, Secretary of State wekunyika yeAmerica muAfrica, kwakakosha zvikuru nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira. Togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita neutano Omunika izozo, togota shashwe kuti wari kudashwe kunyara joko mabope ne hondo. Dzaitika dzirikuitika mu Africa. Saka chinhu chakakosha zvikuru.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast ne America. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast 45 million US dollars. Yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. Zvinhu zvakakosha zvikuru, taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu kuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika. Zvakanaka, tazoona zvekuti vaenda kuCabo Verde, zoguma vaenda kuAngola, uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi kujikiriro kwavanhu. Taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama. Kwete zvokungotaura kuti hatishamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza pfuma kuvanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naMavlas Mshanganyawe weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael, Re-Admiral Daniel Hagari, vanoti mauto enyika iyi 24 akaurayiwa nezuro nechikwata cheHamas. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vachiti vatanga kuongorora nyaya iyi. Aya ndiwo mauto akawandisa aurayiwa muzuva rimwe chete neHamas kubva zvatanga hondo iyi. Zvichakadaro, vePalestinian Red Crescent vanoti Israel yakabomba muzinda wayo muKhan Yunis, vanhu vakawanda vakakuvara. Israel haina kupadivirayo panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi, vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Floor, pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDevry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori. Iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakari danho rokuti vagadzirise kushaikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisinganatsikutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere, hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu wedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika, nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Unless part itwa matano ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through ma fiscal reforms, ma monetary reforms nemamwe ma institutional reforms, I think tichangora ma term situation ekuti mari inongoramba ichiderera in terms of value. nekumese ariku badarwa mumayuzimdollars asi da kuramba akabata kana kuti akachengeta anga kutomanikizwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into my US dollars sikaizvo zvinoramba zvichiita kuti pawe ne pressure pawe ne demand yakanyanya yema US dollars zvinoita kuti pawe ne tingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pari zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maus dollars achona nemari yakachipa hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika, then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende ikachiuya yechishamira maZimbabwe dhora iwawo zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumitero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwe dhora sezvavakamboita kumashure tiri pachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeyana zvinoda kuti zvigadzirisike tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera asi izvi hazvina kuzobudirira. Munhau dzemitambo, totarisa zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Pamutambo uri kutambwa iye zvino, Gambia iri kutamba neCameroon uye zvibodzwa zviri 0-0, kuchitiwo Senegal ichitamba neGuinea zvibodzwa zviri 0-0. Nenguva dza10 manheru ano, Mauritania iri kutamba neAlgeria, ukuwo Angola ichitamba neBurkina Faso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo isatambwa nhasi, Gambia iyo inotungamirwa naTom Seinfeld aimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors emuZimbabwe inosangana neCameroon, iyo ichiziva kuti ikasakunda Gambia zvido zvavo zvekuenderera mberi mumakwikwi zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Cameroon chikwata chine mbiri mumitambo yenhabvu, asi kukundwa kwavakaitwa neSenegal pamutambo wavo wechipiri kwakakonzera kuti vakawanda mumhuri yokwavo vagunun'une. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemitambo yenhabvu munyika yavo, Samuel Eto'o, akasoropodza kusazvipira kunoratidzwa nevatambi vechikwata chavo, kunyanya avo vakakurira kumhiri, vaakati vaikoshesa kodzero ravo zvikuru kupinda kuzvipira kuzvido zvechikwata chenyika.
Tombotarisa mutambo weGuinea neSenegal, munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Pane mumwe mutambo pakati penyika dzaratidza kuti ndidzo dzinogona kunetsa mumakwikwi egore rino, Guinea inosangana neSenegal pamutambo wezvikwata dzatobudirira kusvika muchikamu chinotevera. Senegal yakakunda mumitambo yayo miviri yayakatamba, asi yakanyatsoratidza unyanzvi payakakunda Cameroon 3-1. Guinea iyo yakaita mangange neCameroon 1-1 yakakunda Gambia 1-0. Nekubudirira kusvika chikamu chinotevera kwezvikwata izvi, mutambo wavo wanhasi wakatarisirwa kupa mukana kuvatambi vanowanzotanga mutambo vari kunze.
Tombotarisa mutambo weBurkina Faso neAngola, munoona mutambo uyu uchizobuda zvakamira sei?
Burkina Faso ndeimwewo yezvikwata zviri kutamba mutambo wavo wanhasi zvichiziva kuti zvatoyambuka kupinda muchikamu chinouya chemakwikwi shure mokukunda Mauritania 1-0 pamutambo wavo wekutanga. Nasi Burkina Faso inosangana neAngola, iyo iri kutsvaka kukunda shure mekupedza mitambo yavo yekutanga miviri ari mangange. Mune mumwe mutambo wanasi Algeria, iyo irukuratidza kusagona kwemakore afura kwakaita kuti imurudze mukombe mugorera 2019, yakatarisirwa kukunda paino tamba nechipata cheMauritania, icho chinenge chichitambira kupedzisa mitambo yavo mitatu chisati chadzokera kumusha. Algeria haisati yakunda mumakwikwi egore rino shure mokupedza mitambo yavo miviri neAngola neBurkina Faso ari mangange.
Tinotenda tandanani Zimbwa, musakangana vateereri chirongwa cheLive Talk Connection na 8 PM, apo tiri kutaura nevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mabasa avo vachibatsirwa nehurumende yeAmerica nevamwe. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina nditungamiri Nkomo.